Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechita 23 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika vachivhurawo dare reparamende yechipfumbamwe. Imwe nyanzvi mune zvamatongero enyika inoti kudzorerwa mujeri kwevaimbova mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma panguva iyo munhu akauraya gamba reSouth Africa vaChris Hani achisungunungurwa hazviratidziki zvakanaka. Saudi Arabia yakashura mare nezuro nekurova kwayakaita Argentina kuFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address kana kuti SONA vari kubva vavhurawo dare reparamende kechipfumbamwe kana kuti 9th session of parliament. VaMnangagwa vachataura pamberi pematare anoti reHouse of Assembly neSenate kuMount Hampden kwakavakwa dare reparamende itsva. Kwakavakwa dare reparamende itsva nehurumende yeChina. Kunyangwe pange pamboita mashoko ekuti vaMnangagwa vachataura mushure mokupiwa kweZimbabwe dare iri zviri pamutemo, bazi rezvokuburitswa kwemashoko razojekesa kuti nyaya yokupiwa kwehurumende dare iri zviri pamutemo neChina ichaitwa mukutanga kwegore rinouya. VaMnangagwa variwo kutarisirwa kutaura nezva kwanisa kuitwa nehurumende yavo uye zvavari kukundikana kuita vachiti zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa nyika. Asi vakatemera zvirango izvi vakaita seAmerica neBritain vanoti zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe muhurumende yavo chete kwete nyika, sezvo vachivapomera mhosva yokutonga nedemo. Mukuzeya nyaya yeparamende iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvokuburitswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Zviri kuitika netati ndezvekuti president vachauya vovhura 50th parliament of the 9th parliament yatinoti iyo muchirungu SONA, State of the Nation Address. So president vafunga kuzvitsira kunew parliament haisati yavhurwa zviri pamutemo, asi tangoita inonzi muchirungu trial run yekuti tiite feeling yekuti chinhu chedu chakamira sei. Saka ndo zviri kuchiita president vachivhura 50th session ye9th parliament. Musi wechina tozogara futi minista mukiliniye vachiparura bhajeti ravo homwe nyika. Tapedza izvozvo todzokera kuparamendi yedu yakudhara tozopuhwa zviri pamutemo gore rinouya. Iye zvinezvi tingangoti muchirungu yatiri kuita shondo rine mazuva maviri aya inonzi trial run, kuti isu government neparliament tingonzwa manyukunyuku nechinhu chedu chatakagadzirirwa neshamwari dzedu maChina.
Taonawo munyori wedare reparamende kana kuti clerk of parliament vachiti hakusi kubvumidzwa veruzhinji vanenge vasina kukokwa. Nechikonzero chei pamusangano wakakosha kudaro unenge uchitaurwa nemutungamiri wenyika?
Inyaya yekuti apa paramendi tichazoivhura zviri pamutemo zvandataura gore rinouya. Saka hakuti vanhu vazhinji chimwe chinhu kandi chekuti hatisati tichiri mucovid kaizvozvo, kuchine covid. Saka vanhu vakawanda havadini, plus haisi official opening new building the parliament is state of the nation address in which one chronica yavati regaindoitira kuchinhu chedu chivakwa chedu chacho chakapiwa neshamwari dzedu kuti tione kuti chinodii kuti tiri muchirungu kuti just to get a feel of what the new parliament will offer
ko vamwe vari kuti havawirirane nepfungwa yekuti chivakwa chakadai chakakosha zvakadai chinge chivakwa nenyika ingava China chero nyika yekunze zvayo vachiti ndo zvaifanira kuitwa nehurumende
ndokupenda aka tine vanomwoyo vedu vanopenga muno munyika vasingadi kuona nyika ichibudirira vanofungidzira kuti nyika inofanira kutongobudirira kana vari varungu chete vekuwesta ndozvavanoda pane vamwe vedu vanoti hapana chinofamba chisina varungu heiyo yavapoka gomo rese zvino yaparamendi ende chinhu chakanaka zvikuru ndofunga ndiyo kana sekanganisi ndo paramendi hombe muno muafrica iyoyi munyika dzemuafrica munomu chivakwa chakanaka zvisingaiti saka kuona munhu asingafariri ichochi ari muzimbabweni achishora zvakadai munhu iyeye anenge achiroya akamuroi
mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakindness paradza vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 zvichakadero imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane mutsauko mukuru pakati peusahwira hwevanhu neusahwira pakati penyika vachiti muzinda weparamende waifanirwa kudai wakavakwa nezimbabwe kwete neimwe nyika muzvinafundo Masocha vanoti chinonetsa apa ndechokuti usahwira nechina hune mubayiro mukuru naizvozvo vanhu vanofanirwa kuudzwa kuti zimbabwe ichapa china chii mukuvaka kwayakaita muzinda weparamende uyu
uyo muzinda mukuru zvikuru wesimba rezimbabwe richibva muhurumende nokuti ndiokweinenge yava kutonga iri kunew hamden kumount hamden ikokoko asi kuti tinoziva hedu kuti kwavanga vari paramendi yanga iri muHarare yanga iri doko yakavakwa makare kare zvekare yairendewa paramendi iyoyo chinangwa chedu savanhu vezimbabwe chaiva chokuti zimbabwe ichibva muutapwa hwokushandisa zvavamwe yovaka paramende yoga asi tinohwa kuti paramende iyi nokunaka kwayo yakapuwa sechipo nachinese nehurumende yekuchina mazivire edu isu vanoongorora nezvemari nezvekudyidzana kwenyika hapana chamahara chinopuwa imwe nyika izvi zvino zvinofanira kuratidza kwatiri kuzimbabwe mazimbabweni kuti chipo chatapuwa ichi hachisi chipo izinda kupa zinda kutorera pane chimwe chiri kutorwa nechina muchazoona kuti iko kune paramende ikoko kuchange kwazara mabhizinesi echina kuti tizoziva kuti vatenga here lend iyoyo mastendi iwayo hapana uchaziva
chishuviro chenyu ndechipi panyaya iyi
chishuviro chedu sevanhu vemuzimbabwe chachiri chokuti hurumende dai yatibudira pachena kuti chipo ichi tinochitsiva nenzira yakati nokuti muupenyu hakuna chamahara china haingaiti mashura nezviratidzo yekuvakaimba huri iyoyo pasina chainowana yatanga kuzviita kupi tinoziva isu kuti mapolisi echina urongwa hwayo kana inonyanya kuenda kunyika dzavarombo yondovakumbira kuvakira nyika idzodzo zvimwe nyika zvaisingakwanisi kuzvivakira ichizoti kana takuvakirai zvakati imi muchazotipa zvakati izvozvo zvacho zvichazopuwa china izvozvo ndo zvatiri kuvanzirwa nehurumende asi katinoziva kuti zvichapuwa china chikamu chedu isu mazimbabwe ko chinogovanzirwei
saka chamunotya apa ndechokuti hamusi kuziva kuti china ivake muzinda weparamende uyu yakapiwa chii ndo panokutya kwenyu here ipapo profesa
ndo pano kuvhunduka ipapo nokuti kasokutaura kwandaita pakutanga ndokokuti muzinda uyu ndiro simba rehurumende yezimbabwe ndiro simba rezvizvarwa zvezimbabwe zvino kana takupiwa imba neimwe nyika zvinoreva kuti taakutoita sokuti taakutengesa simba iroro kuchina taakutengesa nyika kuchaina yaakutipa muzinda wokuzvitonga kuzvitonga here uku kana kuti kwava kuzvitonga asi tichidi tichitorerwa nyika nechina nokuti pane zvichapuwa china apa zvatichazogara tiri pachikwereti ichocho kwamakore akawanda kana kusatopedza kuri pachikwereti ichocho kwesituwo simba redu mazimbabwe riri pasi kana taakuzoenderanazve zvirodzi zvinofanira takanzwa kuti isu gireti zimbabwe ichazenge ichivandudzwa namafrench handiko here kumwe kunobva zvesimba ramazimbabwe nikoko nokuti kandiwo kwakabva zita rokuti zimbabwe raakupinda zvevamwe vachingwawo kuti kwai zvipo izvozvo ko zvipo zvazombokurumbira ike zvino sei zvipo izvozvo vachiwanei kungopa chete ngatitaurire nechokwadi hapana chiri kungouya mahara pari kutoita sokuti tiri kutengesa nyika apo naapo tigoona maitiro acho eparamende tinorwa kuti mamp vari kukombera tiri kungonzi mangwana kunoitwa zvakati purezidendi vanenge variko vachivhura paramende hatina kunge tamboenda kunokumikidzwavo sevanhu vanomiririra vanhu sevanhu vane simba muzimbabwe saka tova zviri kuvanzwa izvi ndo zvinotivhundusa isu zvizvarwa zvezimbabwe
asi profesa masocha pane chakapa here kuti madzisawira abatsirane
kana taakuinda kunyaya dzenyika ii ngatipatsanire usahwira hwavanhu nousahwira hwenyika usahwira hwenyika huna kuita sohwavanhu hwokuti su usahwira hunokunda ukama aiwa usahwira hwenyika hunotisungamira dzakondo zvatiri kutoona ike zvino izvi kuti hatikwanisi kutuburuka kunyika yerussia nokuti yakatisungamira dzakondo nokutibetsera kwavakaita nguva yehondo panenge pane zvibvumirano zvinenge zvichinyoreranwa pasi kuti imi muchazotipa chakati nokusingamberi saka usahwira hwenyika hwakanaka kana tichibundirana pachena
avo vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 Matare edzimhosva akasiyana muSouth Africa akapa mitongo yakasiya vanhu vazhinji vachikatyamadzwa zvikuru. Rimwe dare rakatonga kuti gurukota reSouth Africa rinoona nezvemitemo vaRonald Lamola vakatadza mukuramba kwavo kuti murume akauraya gamba rerusununguko rweSouth Africa vaChris Hani Janus Walus asunungurwe kana kuti apiwe parole. Mukuru wemajaji muSouth Africa vaRaymond Zondo vanoti zvakaitwa navaLamola hazvina kufanira vachiti Valus anofanirwa kusunungurwa. Valus uyo akatamira kuSouth Africa achibva kuPoland akauraya vaChris Hani mugore ra1993. Ukuwo rimwe zvedare redzimhosva muSouth Africa rakatongavo kuti kubudiswa mujeri kwevaimbova mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma hakusi pamutemo, naizvozvo vaZuma vanofanirwa kudzorerwa mujeri. VaZuma vakabvumidzwa kunopedzisa mutongo wavo vari kumba kwavo vachinzi vange vari murwere. Vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti kubudiswa mujeri kwemunhu akauraya gamba reSouth Africa ukuwo vaimbova mutungamiri weSouth Africa achivharirwa hazviratidzi zvakanaka mumaziso evanhu vachiti nyaya mbiri idzi dzichashatirisa zvizvarwa zveSouth Africa zvizhinji.
Nyaya iyi ndofunga haizogamuchirwa nevana veSouth Africa because Chris Hani was a towering being mucommunity yemuSouth Africa semunhu akarwira rusununguko rwenyika and nzira yaakaurayiwa nayo naWalus yanga iri nzira yakaipa stereki and yakarwadzisa vanhu vakawanda so kuti azopuwa parole after ambosentenswa to death and then I remember kuti paya South Africa payaka abolisha the death penalty automatically sentence yake yakabva yakomutwa to life sentence saka problem iripo ndekuti once sentence yake yaka commuted to life according to mutemo wenyika unenge wane mvumo yeku apply for parole after ukaseva at least a quarter of sentence yako. So munhu akaseva o makore akati wandei ndofunga ane 30 years ari mukati, saka anga eligible for parole. So you can see kuti kana uchitedzera zviri pamutemo ya mutemo unobvumidza kuti apply, not kuti achapuwa parole, kunenge kuchiri kune maconditions kuti uchapuwa here parole, but in this case anga amborambidzwa necourt yanga iri court yanga iri lower, but Supreme Court of Appeals ndiyo yadzoti haiwa reasoning yakapuwa neimwe court yakumurambidza parole yanga iri irrational, so vakabva vamuridza. But I don't think kuti vanhu South Africa vachazvifarira izvozvo.
Yeah, mataura kuti nyaya iyi haigoni kutambirwa zvakanaka nezvizvarwa zvemusouth Africa. Munofunga kuti murume uyu angakwanisa kuramba achigara musouth Africa here kunyange akabudiswa mujeri?
Iyo ndeimwewo nyaya, because munhu uyu is originally munhu wekupoland, akamigrata to South Africa ndobva awana citizenship, I believe muna 1986 ikoko ndopa akapuwa citizenship yake. After auraya Chris Hani, I understand citizenship yake yakarevokwa, saka haasisiri citizen yesouth Africa. So kana pakadaro mutemo, usually that means kuti munhu anenge akuonekwa seforeigner munyika yekusouth Africa. So there are two options panapa yaingaitiwe negovernment, hurumende yesouth Africa. One ndeyekuti vamudipote the moment chi achibuda mujere odzoserwa kupoland. Or secondly, vanogona kuti varegularize stay yake. It's possible, but because of my political tension nekuona kwangu achaitika, because handifungi kuti naiye angafile safe musouth Africa nezvaakaita. So maybe the best option ndiyo yekuti vamudipote adzosere kupoland.
Pane imwe zvenyaya vamoyo inotaura pamusoro pavaimbo vemutungamiri wesouth Africa vajacob Zuma, dare redzimosva richiti zvanzi vaZuma vakabudiswa mujeri zvisiri pamutemo, vanofanira kudzorerwa mujeri. Munofungei apa vamoyo?
Yeah, inini stance yangu has always been kuti no one is above the law. VaZuma vakapomerwa mhosva yekuramba kukooperata necommission yainvestigator nyaya yake yecorruption. Ndobva apuwa sentence ye 15 months kuti aseve mujeri. Akagarako for only 2 months akareleasewa, and kureleasewa kwacho kuri questionable because parole board yanga yaramba application yake kuti abude on medical parole. But commissioner wejeri racho ikoko wecorrectional services ndiye akazovuma kuti areleasewe on parole. So kana ikoti yakuti munhu uyu paakaningirikirwa Supreme Court iri kuti hai pawakabuda paya zvanga zvisiri pamutemo. So kana takuitarisisa from side remutemo, tinoona kuti well, if no one is above the law, then kana akabuda zvisiri pamutemo anofanira kudzokera. But again, nyaya Zuma ipolitical futi, and zvinonetsa zvacho ndezvekuti nyaya idzi tudza mataura nadzo coincidence yacho yakaipa, because on one hand pane munhu akauraya hero yenyika Chris Hani ari kubudiswa, on the other hand munhu aiva president zviri kuti ngadzokere kujere. And also mufanira kutarisa age yake Zuma, munhu mukuru ane 8 years. So inini I think kuti even though tichivhuma kuti no one is above the law, nyaya ya Zuma ine case yacho ye contempt of court so I think inini for the sake of the country and peace, mafanira kumuregerera zvigarira akachembera zvake mudaro wevaridzi.
Avo vangavari muongororiwe nau va Den Moyo vari parunare ku Virginia ne Studio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mutevedzeri wemuchungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ichadzika mitemo yakaoma ichipa mitongo yakaomarara zvikuru kuvanhu vanobata vana chibharo. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevana vane makore mapfumbamwe vaine pamuviri. NewZimbabwe.com rinoti chikwata chechirikadzi chinozviti Widows for ED chinoda kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinge basa mutungamiri kana kuti provincial coordinator vatafadzwa muguti avo vanoti havana mukanwa uye vakavabvisa panzvimbo dzavo dzokutengesera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma Hwande, ndavamwe munobata nawo basi makadini ndinokwanisa zvine Zimbabwe yose kwamuri matimana chengetwai naShe tipinde muzoro ratatsana naro zvakanaka. Ini hangu mashoko angu haana kunyanya kuwanda, asi kuti ndinokumbiravo tiwane mhinduro kuna president vavedu vaDouglas Monzora kuMDCT kana kuti Alliance. Baba vaMonzora, ini ndakakudai muchine zvigaro zvamakabata zvese zvemaspokesman generari nebasa ramakaita kukopaki ndo rakaita tifambe nemi tichitarisire kuti tichava neramangwana rakanaka. Asi pari zvino ini zvangu ndatarisa ndarasika. Ndinokumbirawo mundibatsire nekuti handichanzwisisi. Pandangovanapo ndepekuti zvenyu purezidendi zvabhadhara. Mubayirenyu takainzwa purazi, motokari, kuda nedzimba muri kubhadharirwa, kuda nemagrosa muri kupiwa, hatichazivi. Plus, as long zani ichikutunga vana munangagwa, muchangohora zuva nezuva. Ndokuona kwangu zvinoti zvenyu zvabhadhara. Saka ndinokuchibvunza kuti bato redu richazovei mangwana. Ndinokumbirawo mutipindure kubudidzana mutauriro wenyu vavedu vaWitness Bureau kuti bato redu richazovei mangwana, sezvo maakurirambidza kuti rive nemakanzera vakondeste maMP panova ndobva richazova nemasenata.
Tinoda kutaurawo pamusoro pemunhu anonzi Mugwadi. Zvese zvamunobvunza ndozvavanoita. Vanotaura pamhepo nepapuresi vachiti mune maequal rights uyezve kodzero dzevanhu dziri kupiwa nepo hapana. 2008 ndozvavaiita, vanhu vachipondwa mumaruva maopposition achiurawa vachiti zvinhu zvese zviri raiti. Nanhasi ndozvamunoramba vachipindura, asi nyika yese inozviziva, pasi yese inozviziva kuti ZANUPF ndo inoponda vanhu, ndo inouraya vanhu, inomanikidzira vanhu kuita zvavanoda kuti vavavhotere. Ndatenda zvavo.
Makadiko kustudio uko, ndiri kukosora. Ndokumbirawo kuti mudze vana vangu kuti ndakosora. Yo, ndiri kukosora. Yowe, vafarisai nevamwe vose. Ndichipedzesera ndichiti vanhu vecitizen ngatishinge, ngatishinge tibise mhandu iyi munyika tione kugara. Mhandu yatishaisa kugaro kwatigere tinorohwa, kumba torohwa, hatichazii kwatinoinda wei.
Monzora, Monzora ngaasiye basa, hapachisina zvaari kuita uyu. Opposition party inoreva kununura vanhu veZANU PF, vanhu veCCC, vanhu veZAP, tingati vanhu vese munyika. Nyika inotongwa muchichinjanwa. Uyo ngaamire, ngaamire, hapana zvaanoziva uyu. Akafanana nevanhu vaya vaiti chamuka inyama kuhurumende yaSmith munhu iyeyeyu, haasi kuziva zvaari kuita. Ngaasiye nezvaari kuita, ngaasiyane nazvo, arege vanogona vaiti Monzora, Monzora. Kana mwana mucheche chaye ari kuona zvaari kuita, Monzora ngaabuda apo. Ngaasiyana nezvozvo zvaari kuita zvekudya mari agera achitengesa vamwe vanhu. Ngaasiye izvi, Monzora, zvaari kuita izvi. Tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Tochimboenda kumutambo yenhabvu. Brian, pane mutambo wenhabvu wakaitwa neZuro uri kukonzera mutauro wakawanda. Chii chaungatitaurira?
Ya, mutambo uri kukonzera mutauro mutambo wanga uri pakati peArgentina neSaudi Arabia. Saudi Arabia yakwanisa kukunda Argentina anga ari mafavorites. Anoveve zvine mafavorites kuhwina the tournament. Inova zvetimu inotambirwa neshasha yenhabvu Messi. Saka vanhu vazhinji vari kuti how come Saudi Arabia yakunda Argentina? But mukuona kwangu sezvinavakutaura paya Davidara kuti mazuva anaya hapasisina nyika hombe kukunda inye in terms of nhabvu. Maplayers are exposed to play professional soccer on an international level kunyika dzaanonga achitambira kuEurope. Saka also Messi mukaona paafrica right now ati kurei plus he needs support. Saka mukaona strategy yaimbleiwa nemutungamiri weSaudi Arabia yekuti Messi akwanise kumakwa out of the game zvabatsira. And ndine hope yekuti Argentina ichakwanisa kuwina the two remaining games. But at the same time ndinotya kuti mamwe makosha anokwanisa atokopera how they marked Messi out of the game. Vanokwanisa kuimploy the same technique or tactics against Argentina zvekuti ndinokwanisa kuenda kumba nekushambidza.
Tingati zvakaitika neZuro izvi zvakaitwa neSaudi Arabia ndo matambira avo chaivo here? Tingatarisira kuti ndo zvavacharamba vachiita here mumakwikwi aya kana kuti chacho chingovawo mutambo iyoyo chete mangwana zvinogona kuchinja?
Saka chinoitika ndechekuti mumatournaments akaita kungovana World Cup matournaments are not decidable with only one game. Saka mukaona matambira anoita timu inogotamba ichishandisa matactics that particular game. Ikatamba rea game mangwana inokwanisa kuchinja game tactics. Saka apa ndingangoti macoaches ndo akashandisa their knowledge neminds to win. So it was a game that I had decided were the coaching. It was mainly on the coaching side. And also keeper weSaudi Arabia akwanisa kuseva anga ari magobhora anga akawanda. Saka zvakabatsira. Saka it's a matter of ndiani anga ari off day, ndiani anga ari on. Saka ava games dzekuti kana richitambwa anything can happen because that is league. It's just a one game. It's a game that is decided on a daily basis.
Tiri kuona kuti mangwana kune mitambo zvikuru sei. Wandiri kuona ndiwe Croatia ichitamba neMorocco, kwozouyavo Germany ichitamba neJapan. Chii chauri kuona pa Musekiwa?
Right, Morocco neCroatia, ndiri kuona Croatia ichihwina. Why ndichitinohwina? Because inongori itimu iri experienced kudarika Morocco. Morocco inogona futi itimu yekuAfrica inogona, but ndiri kuona vachidyiwa nenyaya yengoti vanokwanisa kudyiwa nenyaya yeexperience. And also Croatia ine mutambi anonzi Modric, ndofuka vazhinji vanomuziva anotambira Real Madrid.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mwina Chris Gande.